Ndawana ndichiremekezwa kuitwa chairman weAfrican Youth Panel on Climate Change.
Zvinorevei izvi, tinoona kuti manga muri pamusangano mukuru wekutarisa mamiriro ekunze pasi rose.
Zvinoreva kuti sema youth ndichange tichishanda pamwe chete kuti tinyore bumbiro richasamitwa kuvatungamiriri venyika vachasangana kuParis mwedzi unouya.
Zvakakosha sei kuti imi vechidiki muwanikwe muchipinda pamisangano yakadai nyanya wakamirira nyika yeZimbabwe?
Tikatarisa muZimbabwe, vechidiki vedu vari kusiiwa munyaya dzakawanda dziri kuti afekta kazhinji. So climate change ndeimwe yenyaya iri kutaurwa pasi rese mazuva ano. Tiri kuona kuti mamiriro ekunze ari kuchinja, zviri kukonzereswa neku pisisa kunaisa kwemvura, zviri kukanganisa even zvirimwa zvatiri kurima, miti tiri kutema hatisi kuzoonekwa tichisima zvakare. So inyaya iri kuafekta vanhu vari kuZimbabwe kazhinji, vari kumamisha, maordinary Zimbabweans. Saka sekumiririra kwataitawo Zimbabwe, taonekwa tichikwanisa kunge tichitaura nyinawi, tichiadresawo machallenges ari kusanganikwa nenyika yedu yeZimbabwe.
Tichinyanyotarisa kumaruva, tinoona veruzhinji vari kuchema ivo kuti mvura haisi kunaya, uyezve mazuva avura akanga kuri kunyanyopisa zvisinganyatsonzwisisike. Imi pane misangano yamaita yezvii chaizvo zviri kunyanyoitika zviri kuita kuti izvi zviitike?
Chiri kukonzeresa mamiriro ekunze kuti achinje, tikatarisa medu muAfrica, nyika dzedu dzizhinji tinoshandisa gas. Motikari dzedu dziri kuunza hutsi hwakawanda, maindastri yedu ari kucreatawo hutsi hwakawanda. Hutsi hwedu uhwohwo huri kukanganisa machinjiro ekunze pakuti kwakupisisa, kwakutonhoresesa, kwakunaya. And tiri kutema miti. Miti inotibatsira pakufema mhepo yakanaka chaizvo. Saka kana tisisina miti tatema yese, hatichakwanisa kufema zvakanaka. Ende zviri kukonzeresawo kuti kunge kuchipisisa and mamiriro ekunze achinge achichinja kazhinji.